vachitaura nestudio 7 vane usope vanoti denda iri riri kuvapedza sezvo risingarapiki muzvipatara zvemunyika izvo zvisina mishina yekubata chirwere ichi chisati chakomba. Muzvare Ignas Gurune vane usope vanoti chirwere ichi chiri kuuraya vane usope vakawanda.
Saka tombotarisira kuti pakaitwa budget ra2025 takambokumbira kuti dai pawanikwawo allocation inoinda kuvanhu vane albinism kuti tikwanise kuwanikwa mishini yokuti tigokwanisa kuongororwa kenza isati yanyaya kuindi isati wanewo medication yekuti tikwanise kurapiwawo kenza muno munyika medu nokuti iri yatiparadza zvisingaiti.
Amai vimbai Manyara vekwasadza kuchivhu vanoti mishonga yemafuta yekudzivirira chirwere ichi inodhura uye vakawanda wavo vanotambura.
125 mil riri kukosta $22 to $25 of which isusu tinoda kana mabhodho 3 kana mabhodho 4 pamwedzi, saka zvinotigozhera.
Vanotungamirira mabasa musangano reZimbabwe Albinos Association vakuda kwashe masvinyange vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vane usope zvinoshayika nekuda kwechirwere chegomarara.
Tinoramba tichikurudzira hurumende yedu kuti dei yaita decentralize this cancer treatment facility kumaprovincial hospitals ose so that whoever feels he needs to be tested anokwanisa kuwana that help in time tizosave life.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr Kudzanai Masinire vane chipatara chavo cheMasinire Medical Center muMasvingo vanoti dambudziko rechirwere chegomarara rinosvika pazvikamu gumi kubva muzana kuvanhu vane usope muAfrica. VaMasinire vakurudzira veutano kuti
inowanikwa nokudzidzisa varwere vealbinism kucreata awareness nokudzidzisa population vanhu vese zvavo vemunyika nokudzidzisa varapi zvakakosha kuti vanhu vane albinism vabatsirwe kuchengetedza ganda ravo nokuvapa mishonga atoti masunscreen ayaya.
Dr Masinire vati chirwere ichi chinowanza kukurira vane usope vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana. Vaenderera mberi vachikurudzira kuti zvipatara zvose zvikuru zvematunhu enyika zviise vana chiremba nana mukoti vane unyanzvi nezvechirwere ichi.
Vana chiremba vakasangana atoti multidisciplinary teams vana mukoti vanodzidzisa nezveawareness, vana chiremba vanonzi madermatologist, vana chiremba vanonzi masurgeons vanogona kuzooperata kenza, vana chiremba vanonzi maoncologist vanenge vachizobatsira vaya vanenge vadiagnose vane kenza, vaya vanobatsirawo izvi nokutaura vepsychology neinei.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi reutano munyika sezvo mutauriri waro vaDonald Njiri vati vari pazororo. Vakatitaura nemumwe wavo amai Josine Chimonyo avo vakati tiise mubvunzo patsambambozha iyo yavasina kupindura panguva yekuenda pamhepo. Gwaro rakabudiswa pakaverengwa vanhu munyika muna 2022 repopulation and housing census rakati vanhu vane usope vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe ane makumi mana nemanomwe 1747 vakamira studio 7 muMasvingo. Ini Godfrey Mutimba.